vaMandela basa ravakashanda munhau yekurwisa rusununguko rwevatema, kwete muSouth Africa chete asi muAfrica muno mese, rakati kurei chaizvo zvekuti hazvisi nyore kuti ungazvitsananguri nemazuma shoma shoma. Zvingatoda ringatova bhuku kuti tiedze kutsanangura basa ravaMandela. Asi muchidimbu tichiri panyaya dzekunge vanhu vachirwisa rusununguko, mumwe wevatungamiri vekuti zita rake chete kunzi Mandela raipa kuridziro kune vairi kuita rusununguko vakanga vari mugwara chairo chairo, uye zvavaidaidzwa kuti vaite kuzvipira muchimurenga ndizvo zvakanga zvakakodzera kuti zviitwe, uye ndizvo zvaita saka kuti mwana wese wemuAfrica anga achiita. Saka tingati tikasavara nechirungu, vaMandela vanga vari inspiration kune vese vairi kuita chimurenga, mungaa muno muSouth Africa, mungaa muZimbabwe, kune ipi nyika zvai, kunyange kutopfuura kuenda mhiri kunyika dziri kunze kwaAfrica, vaMandela munhu wekuti aitarisirwa, waive mucherechedzo wekurwisa rusununguko.
Totarisawo ukama hwehurumende yavaMandela panguva yavaitonga nehurumende yeZimbabwe, mungahutsanangura sei?
Chekutanga tinoda kuti chiburitswe pachena ndechekuti ukama hwenyika yeZimbabwe nenyika yeSouth Africa hunenge hunofamba nepaviri. Senyika pachadzo inyika dzagara dzine ukama hwakasimbisisa kubva mukudyidzana mune zveupfumi hwenyika, mune zvematongerwo enyika, kubvira ichiri South Africa neRhodesia pagara paine ukama hwakasimba maningi. Hwakazosimbisiswa zvakanyanya mukushanda pamwe chete kwaita mabato ezverusununguko, asi pane runyere kupe rwaizobuda rwekuti utongi hwaMandela uye nezvaanomirira hwakanga hwakanoti siyanei neutongi hwanga huri muZimbabwe pasi pehurumende yavaMugabe nebato reZANUPF, zvekuti ukama hwavo sevatungamiri venyika hunogona kunge hwanga husina kusimba fanika masimbiro anga akaita ukama hwevanhu veSouth Africa nevanhu veZimbabwe, nekuti vaMugabe vachiri iyo vanga vari atingati mutungamiri ane simba nemukurumbira kupinda vamwe, vanenge sekutaurwa kwazvinoitwa vakazenge voona kunge vaakubviswa pachinzvimbo ichocho nekuburikidza kwokunge pane mumwe akanga aine chimiro chakaenzana kana kuti chingangopfuura chaiva vaMugabe. Saka zvinenge zvakanoita kuti ukama hwavo hunge husiri pawaigona kunge waikwanisa kusvika.
Ko, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kubatikanawo zvakadii nekurwara kwavaivo vaMandela?
Izvo zviri pachena kunyange kune munhu waunotsangana naye kunyange vasinei nezvematongerwo enyika vari kungozviraramirawo zvavo, vanoratidza kushushikana mukutaurirana umu. Kana tichitaura nezveurwere hwaMandela hunova huri pari zvino kutaura kwatiri kuta kudai huri pakati koshei maningi, sekuti kwangu wokutarisa kuna Mwari kuti vanorarama here kana kuti havararami, vazhinji vari kubatikana nazvo, nekuti sekutaura kwatamboita paya vaMandela haasi munhu anga achikosheswa neSouth Africa chete, munhu anokosheswa nevakawanda kunyanya venyika dzakavakidzana sana Zimbabwe. Zvakaita vemuZimbabwe kazhinji kana vachitaura nenyaya yavaMandela vanodzoka vocherechedza kuti dai kuri kuti utongi hwaMandela huri hwakaitwa munyika inenge Zimbabwe, pamwe tingadai tiri pari nani kupinda patiri nhasi uno.